ndiri mumwe wevari kumhanya kana kuti vari kumira sapresidential candidate pasarudzo yedu yegore rino ya2018. Ini semumwe wevarwiri vorusununguko, pane madzimai vakanga vari muhondo vachirwa hondo, kwozoita madzimai vakanga vari muno munyika vari kubikira nokutsigira varwi vorusununguko. Vanhu ivava vane matambudziko akawandisa, andingangoti matambudziko asina kusiyana nematambudziko ari kusanganikwa nemadzimai vemuZimbabwe yakakwana. Saka semadzimai tiri kuda kuti zvatakatamburira kuti rusununguko rwemadzimai rwanike zvizere, tiri kufanira kunge tiine zveupfumi hwenyika nemaitirwo azvo ave nemutemo usingasarudze madzimai. Iye zvino unongonzwa zvichingotaurwa chete kana mukunyorwa chete, asi kana taakuenda kunoita basa, madzimai ari kutambudzika zvikuru maererano nekuti dai vabatwa mabatirwo mamwe chete anoitwa vanhurume.
Munoona nyika yakagadzirira here kuita mutungamiri wechidzimai?
Imi madzimai mukanzwa makakwana kuti tinogona kutungamirira sekugona kutungamirira kwatiri kuita misha yedu, nokuti muri kuitungamirira varume vacho varimo, ndimuri kutovabatsira kuti musha unonzai unonzai unonzai. Saka imimi mukazvinzwa musina kukwana ndopazvinonetsa, asi takaenda kuhondo kunorwa kuti ikoko kusazvinzwa, ikoko kusagutsikana, ikoko kupere, tinge tiri vanhu vaakunyatsoziva kuti aiwa, kutungamirira hakudi mejiki, hakudi mashura. Kutungamirira kunoda kuziva kuti chii chinoda kuitwa, uye pakutungamirira ivo vacho varume vari kutungamirira havasi kutungamirira vari vega, vari kutungamirira vanesu madzimai. Tiri kungoti ndiro ngaichichinja, ini mudzimai ndiendewo pamusoro, imi varume womonditsigirawo sekukutsigirai kwatinokuitai.